Seku famba kurikuita nhau pa social media takaziviswa kuti takuvhara mabranch avo 4 saka dambudziko iroro rokuvharwa kwamabranch harisi kuwanika kukebzi chete asi tiri kuona kuti kune mabhengi akafanana nastandard chartered bank akatovharawo mabhengi avo mazhinji nyika yose vakasiya mashonganana anenge matatu chete saka ivo vari kuti vanoda kushandisa tekinoloji kuti tekinoloji ndiyo izokwanisa kuita banking saka izvi zvaakutiomerawo sevanhu vanomirirawo vashandi mukati memabhengi nekuti vanhu vari kurasikirwa mabasa nokuda kwaizvozvo munguva pfupi yapfuura iyo vakaita voluntary retrenchment saka nazvino voluntary retrenchment iyoyo ndeiri kutarisira kuti chaiechavamwana mukati memabhengi iwawo mabranch akavharwa futi iwawo
asi ivo vari kusiya basa ava kana kuti vari kuita voluntary retrenchment vacho vachienda pamutika ndigere vari kunyatsopiwa mari dzavo dzakakwana here zviri kufamba sei
dambudziko akuitika munyika muno ndere kuti munguva vamwe vashandi nokuda kuti munguva vari kushandiswa zvakanyanya vari vashoma basa ravo raane masitiresi vamwe vanenge vafrustrated vachiona futi kuti mihoro yavari kutambira haina chairi kuvabetsera haina chairi kukwanisa kutenga izvozvo nokuda kwokushungurudzika vamwe vacho vari kuzopedzisira vangoti hazviri nani panguva munhu atonge zvake tuzvatofu oenderera mberi muupenyu achiita mune zvimwe zvinhu tingavati mabhizimisi kana vanofunga kubuda kuenda kunze kwenyika kwavanenge vachifungidzira kuti vangawana zvimwe zviri nani asi tikazotarisira chaizvo tinoona tumari twavari kupiwa hatuna zvatunganyire kubatsira munhu kuti agone kurarama zvikuru sei kana tichitarisisa mari yataakupiwa rtgs dhora iyi hazvina zvazvingambobatsira nekuti maexchange rate acho kwaara kuma1617 nekunana black market kwaakupfuura kuma20 zvaakureva kuti mari dzavari kutambira chero ukanzwa vana 100,000 kana ukanzwa vana 50,000 ukazonyatsozviongorora unoona kuti pamwe wasarwa une 2,000 US dollars isina kwaingambokuendesa zvikuru sei kana usina zvimwe zvinhu zvauri kuda kuti uite mupenyu
ivo vashandi vemumabhengi vari kupuwawo mari dzakawanda sei pamwedzi tichitangira nevepasi pasi
iko zvino izvi tikatarisa vashandi vanotambira mari shoma shoma mari yavo yanga iri pa1,000 tingangoti kuma900 something asi nokuda kwokuti mazuva anaya vanga vari kungopa tumakusheni twavari kupa tekuti mwengo vanoti kana uchitambirawo 900 something wopiwawo kame kakusheni ke900 something saka zvinenge zvatongoti kuma1,800 uko ndoyatingati ndo iri pasi pasi kana tichitaura zviriko mazuva anaya asi kana taakutarisa mari iyoyo taiita nemaexchange rate toona kuti mari iyoyo imari iri pasi pe100 US dollars mari isingakwani kutenga zvinhu tichitarisa nemari yaitambirwa nevashandi munguva yemaus dollars nekuti minimum salary yedu yaive 636 yaive maus dollars asi kana zvitariswa iko zvino izvi nemari iri pasi pe100 US dollars kana nyange ingave kuma80 kana ma70 something US dollars zvikuona kuti vashandi vemubhengi zvazvinozvaakutambudzika zvikuru.